Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kwa atereri, tunosangana zakari manira anasi uri musi wechitatu, zvita 7, 2016.
Makaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vasevhi akasukuwere voudzwa nematare edzimhosva kuti havabvumidzwe nemitemo yenyika kugovera nzvimbo dzekuvakira dzimba kuvatsigiri vavezano PF izvo vanga vari kuita.
Chirongwa chinosimudzira zvigadzirwa zvemakambani evanhukadzi chinoparurwa munyika.
Varimi vogarira Guyo Sembwa kumashonaland West vakamirira zvekurimisa zvavakavimbiswa nehurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro rapa mutongo wekuti gurukota rinoona nezvematunhu vasevhi akasukuwere vari kutyora mutemo nekupa vechidiki vebato ravo rezano PF nzvimbo dzekuvakira dzimba. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare nesangano revechidiki rinonzi Residence Forum richimirirwa navaDouglas Monzora vari vanovegweta uye vari munyori mukuru weMDCT. Kulavayo vakasukuwere vakati kanzuri yeko itsvagire vechidiki mastand zviuru makumi maviri. Kunotoni panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzavakazokundwa vebato ravo vakasukuwere vakati vainge vachizopa vechidiki ava mastendi zviuru zvishanu.
Muharare munyori muzanu PF Youth League vakudzai chipanga vakati vainge vawana mahekita anosvika chiuru ekuvakira dzimba kuvechidiki vebato ravo. Mamwe matunhu akapiwa vanhu mastenzi aya ichinhoi nemutare. Asi kunyange hazvo vamugabe nezuro pavaiparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation vakati hurumende yavo iri kuwanira vechidiki pekuvakira dzimba vakamboti muna Gunyana vakasukuwere vaiita zveuori panyaya yemastenzi aya. Sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinonzi riri kuongororawo vakasukuwere panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mukuzaya nyaya iyi tabata vamonzora kuti tinzwe kuti zvafamba sei.
Nhasi taenda kutara tiri kuhigh court panga pachitongwa nyaya yokuti vakasukuwere Minister of Local Government vane mvumo here yekupa minda mumadhorobha. Kana kuti kutongopa minda pachako wedza mumadhorobha kana mutiri mumadhorobha. Saka nyaya iripo ndeyokuti vakasukuwere nevamwe vakuru vakuru vezano PF vanga vachingopa minda chete kune avo vatsigiri vezano PF. Saka nokudaro dare ratonga kuti chekutanga kupa minda takananga bato rimwe chete rezano PF hakusi pamutemo kunotyora bumbiro remutemo weZimbabwe. Chechipiri zvaonekwa kuti kupa minda munzvimbo dzine mamunicipalities kana kuti mumadhorobha zvanga zvichiitwa navakasukuwere hazvibvumirwi nekuti zvinokanganisa nyaya yedevolution. Saka zvaonekwa zvakare zviri zvinokanganisa constitution yeZimbabwe. Ndokubva zvazonzi kechitatu vakasukuwere nezano PF havana kodzero yekupa vanhu mastand. Saka mastand ese akapiwa vanhu mumatauni vachinzi vapiwa navakasukuwere vachinzi vapiwa nezano PF zvese izvozvo hazvisi pamutemo nokuti kana paine chirongwa chekupa vanhu minda chinofanira kupiwa vanhu vemapato ese kwete vanhu vebato rimwe chete.
Asi hamuzooni here vakasukuwere vachikwikwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro?
Vatotadza kuya kukoti nokuti vanga vasina chokupindura ipapo. Bumbiro remutemo wedu riri pachena kuti hakuna rusa ruraganda rinofanira kuitwa pakati pemutema nemutema.
Munyori mukuru weMDCT uye vari gweta vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Tabatawo vachipanga avo vati havana zvizhinji zvekutaura sezvo vari kunze kwenyika pari zvino.
Ida sei kwa shwa, ndisi ku Zimbabwe.
Muri kupi?
Ndirano Zimbabwe.
Pane ruling yanga ipo ne High Court yekuti vakasukwira vafanire kuita zvekupa vechidiki veZANU PF chete ma stands mumadhorobha vachinzi hazvisi pamutemo.
I'm out of the country and I'm not aware about that. Ndichadzokera kumusha ndozonzwa kuti zvii handikuziva ndototi that's new to me.
Munyori mukuru wesangano revechidiki reZANU PF Youth League vakudza ichipanga.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe nhasi razivisa kuti richaparura imwe mari yema bond notes mamiriyoni manomwe. Izvi zvave kureva kuti mari yaparurwa inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kubva svondo rapera nemuvhuro. Vanhu vari kuchema-chema kuti mari yema bond notes ndeyemhando yepasi-pasi uye zvinyorwa kana kuti ingi yakashandiswa yacho iri kubuda.
Asi mashoko kuvatori venhau veRBZ vati hapana chakaipa nekubva kweink iyi uye kusiyana kwemimwe mitsetse pamari yacho. Asi kuti mari iri kuburitswa svondo rino iyi ingabatsira here pakupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano avo vati havaone ichibatsira.
Imari shoma-shoma. Haikwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kuwana mari vese muZimbabwe. Kunyange tikatarisa $200 million inova ceiling yemari yemabond notes inofanira kupiparwa nereserve bank. Tikaidivhaidha ne 13 million people inova population yeZimbabwe, munhu woga woga ari kutarisa kunge ane $15 muhomwe. Nekuti kana une $15 unoitei nayo? Dambudziko redu pabond note rangari rekuti kuda kuunza $10 nebackdoor. Zvinova zvireserve bank zvairi kuramba kuti haisi kudaro, which is okay. Mukatarisa kuparura kuda chirongwa chepabond notes chinozounza mari pamberi apa remangwana nenguva iri kure, kwete nhasi.
Ko, sei muchiti zvinotora nguva kuti vanhu vazotanga kuwana chouviri pamari dzavari kupiwa idzi?
Nekuti ihwaro hwekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kwenyika kuti varambe vachitengesa. Saka hazviitiki ipapo chiriko rikocho, nekuti zvizhinji zvatinotengesa muno muZimbabwe zvinhu zvisina kugadzirwa. Saka zvinotora nguva kuti vanhu vati hakwane maincentive, ngatichitengesa. Tarisa fodya. Fodya yakarimwa gore rapera musizon yemuna 2015 2016 yange isikazivi zvebond note. Saka murimi echirima fodya anga asi kuona 5% additional interest. Zvikureva murimi iyeye akuita furasina izvozvo kuenda echinorima echitarisa kuti ikatengesa $100,000 ichava neimwe $5,000 pamuzeza. Saka panopera season pasina chanyatsi kubatika chai chakati ndii.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare.
Boka revanhukadzi muZimbabwe Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Women's Desk raparura chirongwa chekusemudzira zvinhu zvinogadzirwa nemakambani evanhukadzi munyika. Chirongwa ichi chinonzi Women Owned Brand kana kuti WOB uye chichaona zvigadzirwa zvemakambani aya kuti zvichange zviine chitambi cheWOB. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri weZNCC Amai Divine Lukula vanoti pasi pechirongwa cheWomen Owned Brand, ZNCC ichange ichifamba makambani ichikurudzira kuti vatengi vatengewo zvinhu zvinobva kumakambani emadzimai. Vanoti zvichapa mikana yekuti vanhukadzi vawanewo kwekutengesera zvigadzirwa zvavo zvokudzawo mabhizimusi avo.
Takaona dambudziko guru nderokuti madzimai anotanga mabhizinesi but mabhizinesi iwayo haakure, anongoramba ari pasi. Ende chikonzero chimwe chatakazoona taongorora kuti sema business emadzimai asingakure inyaya yekuti havasi kuwana kwokutengesera zvinhu zvavo. Ini ndinoshanda nemadzimai omaruwa dzimwe nguva nekuti ndine kumushawo.
Amai Dlukula vanotiwo pavanenge vachishambadzira mabhizimusi emadzimai vachange vachiongororawo kuti zvigadzirwa mumakambani aya zvinenge zviri zvemhando yepamusoro here. Vati mabhizimusi avachashambadzira vakadzi vanofanirwa kuva vaine zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana mumabhizimusi awa.
Nokuti vazhinji vanotibvunza kuti zvamuri kuti matitenge zvinhu zvamadzimai, ndotengere chinhu chomudzimai, dzimwe nguva hachisi kwaliti yandinoda. Tine chaita purosesi yokuti tichasetifaya. Certification inotangira pakuti tinoenda kubhizinesi romudzimai tonoona number 1 ndiro mudzimai zvechokwadi, number 2 toona kuti zvinhu zvaari kuita zvacho zvakakodzerana here nezviri kutarisirwa nevanhu vanotenga kunzoko. Kana zvisina kukodzerana, ndo patachiti tichavabatsira nokuvatrena. Tichasvika kuvabatsira vaya vasina kurejista, nokuti vazhinji havana kurejista.
Mutevedzeri wasachigaro wekuboka ravanhukadzi muZNCC amai Linda Longwe Musesengwa vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mari inoitwa nevanhukadzi inoshandiswa kusimudzira mhuri, izvo zvinopedza dambudziko rourombo munyika. Nekudaro zvakakosha kusimudzira vanhukadzi.
CZNCC Women's Desk zvakaonekwa kuti tinofanira kunge tichibatsira madzimai aya kuti mabhizinesi avo anga ari mabhizinesi aya anobudirira, kunyanya-nyanya vakadzi vari kumareserva, nekuti ndokune madzimai akawanda, kuti tione kuti vakwanisawo kusupply maproducts avo ane quality yakanaka kuma big companies kuno muno muHarare.
Amai Queen Dorcas Makaya vanoomba ndiro makapu nezvimwewo neivhu vatambira chirongwa chewoman owned brand vachiti vari kutarisira kuti vachabatsirwa kuwana kwokutengesera zvavanoumba.
Saka woman owned brand yatondibatsirawo nini pakuti zvinhu zvangu zvandinogadzira neunyanzvi zvitinge zvichitengesekawo zvakanaka ndikwanisa kuraramisawo mhuri yangu.
Amai Candice Maradzika vane bhizimusi rinonzi Speciality Foods of Africa rinogadzira zvekudya kubva muzviwanikwa zvemuno zvakadai semashanje, tsine nemauyu.
Chirongwa cheZNCC tiri kuchiona chiri chirongwa chakanaka sirekuti tichatisimudzira isusu sebhizinesi remadzimai kuti tichazenge tichizikamwa uye munyika medu muno mune kunze.
Sangano iri rinotiwo makambani anotenga anofanirwa kuziva kuti kazhinji madzimai anoita zvinhu zvavo nenguva uye nemwoyo wese, nokudaro zvavanogadzira ndezvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box vatereri, nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi, apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo muchimhoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pano pa Studio 7. Titumirei tsamba mbozha pane namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munatibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Varimi vakawanda vari kurima Chibage vari pasi pechirongwa chezadza matura kana kuti Command Agriculture vanoti gohwo ravo richange rakadzikira sezvo vanonoka kuwana rubatsiro rwembeu nefotereza sezvainge zvakavimbiswa nehurumende. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vari mumatunhu anoti Makonde, Mangura nezvimba vanoti vaneta nekugarira guyosembwa panzvimbo dzinopuwirwa zvekurimisa dzeGrain Marketing Board kana kuti GMB muchinoi, Murombedzi neBanget. Varimi ava vanoti kunonoka kupinda muminda kuchaita kuti zvirimwa zvavo zvitadze kusvika, izvo zvichaderedza gohwo ravo zvakanyanya. vasimbarashe kateo vekumakonde avo vane mazuva matatu vakagarira mbeu nefotereza zvemahekitea makumi mashanu vanoti kunonoka kurima kuchaderedza gohwo ravo.
Kera ari kuita varimi kupuhwa mainputs panyaya yecommand agriculture kwakutokanganisa guva ratatikatarisira.
Vakatewe vanoti hurumende haina kuperera panyaya yekupedza nzara munyika.
Zvinhu ka ndozvazvitori, because kana mutedzeri wemutungamiriri wenyika akatitaurira pajekerere kuti takawana mari yakakwana, ko zvinhu zvacho zviri kupi?
Mumwe murimi wekubhanget vainnocent chesa vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vakarega kupema mbeu nefotereza vachiti vachayamurwa nehurumende pasi pechirongwa ichi, asi kusvika pari nhasi hapana chati chabuda.
Dambudziko guru ratikuwana nderekuti mbeu hadzisikwanisa kubva kucommand agriculture, uyezve zviri kuita kuti zviwedzere nezvekuti zvione kupresidential input hadzisikwanisa kuzowana futi kuti dziwe, zvinove zvinoti zvinotibetsera.
Mukuru wecommand agriculture mudunhu remashonaland west amai Edna Shambare vakagezera maoko kubazi reGMB vachiti ndiro rinoona nezvekupiwa kwembeu nefotereza. Asi mukuru anotaurira GMB amai Muriel Zemura vanoti vachataura chete kana vataurirwa zviri kuitika kumatunhu ose munyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ava vanovasa chigaro wekomiti yekabhineti inoona nezvekuwanikwa kwezvekudya munyika vakaparura chirongwa checommand agriculture mwedzi mishoma yapfuura nedonzvo rekurima zvekudya zvinokwanira munhu wese munyika. VaMunangagwa vanoti hurumende yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kubva kune mabhanga anokweretesa pamwe nemakambani akazvimiririra ane chekuita nezvirimwa. Nzvimbo inosvika mahekita zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yakasarudzwa kuti irimwe chibage chinofanirwa kusvika mamiriyoni maviri ematani aya anokwanira nyika yose pagore. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tiri kutarisa nezvekukwira kwehuwandu hwemari dzinonzi dziri kutumirwa kumusha munguva ino yezororo rekrisimusi pamwe nekurima. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvakawedzera mari dzekutumira kumusha senzira yekuti hama neshamwari vabatsirikane kuitira kuti vatambe zororo vaine chekubata. Vazhinji vevari munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neMozambique ndo vanonziwe vari kutumirawo zvinhu zvakaita sezvekudya zvakawanda vachitakudza vedzimotokari dzinotakura zvinhu dzinopinda munyika vana malaicha, kunyange hazvo paine mutemo weStatutory Instrument 64 uyo unorambidza kupinzwa munyika kwezvigadzirwa zvekunze. Vachipa mashoko avo emamiriro yakaita zvinhu munyika paState of the Nation address nezuro muparamende, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakapembedza zvikuru mutemo weStatutory Instrument 64 uyu vachiti wabatsira kumutsiridza maindastiri ayo anga agwadama. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revedzimotokari dzinotakura zvinhu reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Gore rino kuratidza kuti kune mafaro kune avo vari kunze kwenyika sekuti vanhu vakafachukira, vanhu vari kuratidza kuenda kumusha zvichibudikidza nekuti kumusha hakuna mari mumabhengi. Saka mumwe nemumwe arida kuzoenderera nemari yake akabata muruoko achinosvitsa mburiri dzake. Saka migwagwa yese yakafachukira, vanhu vakananga kumusha.
Ko, panyaya yekutenga zvakaita semagrocery eChristmas vanhu vari kukwanisa here kunge vachitenga zvinhu izvi?
Hongu, hurumende yeZimbabwe yagara inotaura hayo zvinhu zvakasiyana nezviri kuitika paground. vanhu vari kutenga zvinhu zvikurusa izvo zvizonda ndiri pamabhazi panyimutown nepapark station mujohannesburg. Vanhu vari kutenga zviri kuenda munhu ari kubhadhara juti rake pabhodha, ava zvari kuendesa zvinhu.
Ko, mutemo westatutary instrument 64 watakanzwa kuti wakadzikwa unorambidza kuti vanhu vapinde munyika nezvigadzirwa zvekunze?
Aha, uyu mutemo uri kumapepa bedzi. Hurumende yeZimbabwe haisi kutombotadza zvemutemo uya, vari kutora mari. Hurumende iri kuda mari, haisi kuda mutemo ba. Kuti bedzi iva havadi kuti vanenge vazoteerera zvinotaurwa nevanhu, asi apa vakatoteerera zvinotaurwa nevanhu zvekuti vanhu vanodarika nezvinhu zvavo. Izvozvi kutaura kuno, mabhazi hakuchitorina kana kujobheji azara aenda ese nguva dzatombokwana vanhu vachitokomborerwa vatenda.
Zvii zvamuri kuunyanyoona zviri kutengwa nevanhu kunze ikoko vachitakura kuenda nazvo kumusha?
Kuzimbabwe mao zvati hakuna kana chinhu chirikoka, vari kutakura zvese. Chisiri kungokwanisa kutakurwa nevanhu bedzi mibhedha. Mibhedha haisi kuenda kuzimbabwe, building material haisi kuenda kuzimbabwe, asi zvimwe zvinhu zvese zviri kuenda.
Imi ndimi munosimbotakudzwa zvinhu nevane hama dziri kumusha muchinosiya kuzimbabwe, muri kukwanisa here kunge muchiwanawo bhizinesi iroro?
Zviri kuitika zvakanyanyisa kudarika mamwe makore ese. Vanhu vari kubatisa zvinhu, vamwewo vari kuda kuzongozvifambira havo nemabhazi voenda vasina zvinhu zvavo, votakudza zvinhu zvavo navana malaicha. Vozvinosangana nazvo mberi sekuti ana malaicha kando vane ese sekuzivikanwa kwazvinoitwa, vanodarika nezvinhu zvisina mutauro zvichingozonosvika kana pasina matambudziko awanikwa hawo mumugwagwa, asi rei pabhodha. Pabhodha vandoziva kuti vana malaicha vanopfuura nezvinhu zvakanaka.
Ko, vari kunze kwenyika zvikuru vari musouth africa vari kubatawo sei nyaya yekushandiswa kwebhondi noti kuzimbabwe?
Nyaya yebhondi noti yatonetsa, ndosaka vanhu vari kutongozviendera kumusha vakatenga zvinhu zvavo. Uye havasi kuda zvekuzonzi kunonochinjwa mari ichinjwa ichiitwa kumabhondi noti. Vanhu vese vari kungoenda vangotenga zvinhu zvavo kuzimbabwe.
Vamugabe vakataura kuti statutory instrument 64 iri kubatsira kusimudzirwa kwemaindastiri, asi imi muri kuti vanhu vachiri kuramba vachitenga zvinhu kuenda munyika.
Vangagoti ndo zvavanenge vanyorerwawo kuti zviri kufamba, otherwise hapana chiri kufamba. Chechipiri ndechekuti zvinhu zvinogadzirwa kuzimbabwe kana zvagadzirwa nemaus dollars chinozopedzisa zvakutodhura, hazvimbofa zvakachipa kudarika zvinhu zvagadzirwa kusouth africa. Saka vanhu vari kutumira zvinhu zvavo, saka handizivi kuti chiri kufamba ikoko chii kana kuko kuti vanhu vari kutongotumira zvinhu zvavo, hapana munhu ari kurambidzwa kuuya nezvinhu zvake. Saka izvo zvinhu zviri papepa zvavari kutaura handi zvinhu zviri paground. Paground chiripo ndechekuti vanhu vari kuenditenga zvinhu kunze kwenyika South Africa vachizviendesa kuzimbabwe. Hapana chinhu chachinja, zvinhu zvakangochinja mazuva iwayo akaitwa mutemo iwoyo westatutory instrument number 64. Pari zvino zvinhu zvadzokera back to normal, kusara bedzi kwemasofa building material. Pama building material ndo ingave iriyo yamaindastry anogadzira building material kuda ndiwo aakuenda pamusoro.
Vanhu vari kubhadhariswa mari dzemitero paboda?
Kana uine zvinhu zvako unobhadhara 40% duty. Ndo mutero uri kubhadhariswa nehurumende yeZimbabwe neZimbura.
Saka munhu anofanira kunge aine marusiti ekuratidza kuti atenga zvinhu mari?
Hongu, unofanira kunge uine marusiti ekuratidza kuti zvinhu zvako watenga mari. Asi kana Zimura ikasawirirana nazvo, inokwanisa kukuudza kuti hazviite mari iyoyo, zvinoita mari pamusoro.
Vanga vari vaDennis Juru, vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association, vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7.
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri. Nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pastudio 7. Tumirai tsamba mbozha panhamba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno kuStudio 7 tinoti Merry Christmas.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. cheDiaspora Forum tiri kutarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munguva ino yekunge tatarisa nezororo rekisimusi pamwe nekurima.
Vatereri, kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchinzwa kubva kuna Jonga na Chris, tumirai namba nare kana kuti namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Sanganere Musasa Project riri kukurudzira madzimai anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa mudzimba kuti vaende kunopotera kudzimba dzesangano ravo dzakagadzirirwa vanenge vatarisana nedambudziko rakadai. Dzimba idzi dzinozivikanwa sema safe house uye dziri mumatunhu akasiyana-siyana uko vanenge vashungurudzwa vanowana rubatsiro. Mutungamiri wesangano iri Amai Neti Musanu vanoti zviri kunyanya kunetsa mazuva ano ndezvekuti uwandu hwevanasikana vechidiki vasati vabva zera vari kushungurudzwa uri kuramba uchikwira munyika. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naamai Musanu nezvedambudziko rekushungurudzwa mudzimba.
Musasa ndizivikana kuine vamwe vari kuita zvemashelters, asi muZimbabwe isi takaona zvakakodzera kuti tiite masafe houses yemasurvivors egender based violence. Vaya vanoshungurudzwa nemhirizhonga vangave vasikana vangave madzimai vanokwanisa kuenda kumasafe houses edu. Masafe houses aya haasingowanika mumadhorobha chete akaita sana Harare, asi takaona zvakakodzera kuti tiisewo masafe house kumaruwa kunova ndo kune mhirizhonga yakanyanya, nzvimbo dzakaita sana Marange, Kutu, Gokwe, kakanoisa masafe houses mumacommunities chaimo chaimo kuitira kuti madzimai nevanasikana vawaneko kupotera. Saka ndinongoti takatarisana neChristmas and ndinoziva zvakanyanya kuti inguva inoitika mhirizhonga yakanyanya, madzimai ngavasununguke kuenda kumasafe houses kwedu kwavanonobatsirwa.
Vangazive sei kuti vanofanira kuenda papi?
Yatinoti toll free number yekuti munhu wese anenge aine econet line anogona kufona pachena. Namba yedu inoitwa 0808-0074. Munhu akafona ikoko anogona kuudzwa kuti anoenda kusafe house ipi inenge iri pedyo navo.
Makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino, mungati uwandu hwemadzimai vari kuwanikwa vachishungurudza huri kuwanda here kana kuti kudzika?
Tiri kuona uwandu hwemadzimai vari kushungurudzwa uchinyanya. Mafelas, unoziva kuti kana mumba musina mari, mumba imomo hamuna rufaro. Saka ruzhinji yezvino mari iri kunetsa muno muZimbabwe zvamunongoziva. Zvakare varume vazhinji havasi kumabasa, even madzimai acho vari kuitawo zvekungoita kutengesa nekutengesa. Saka urombo hwapinda mudzimba dzakanyanya. Saka panoitika urombo mudzimba panouyisa mhirizhonga yakanyanya. Saka isu seMusasa tiri kuona kuti madzimai ari kushungurudzwa akanyanya, ende vazhinji vari kuya vaine nyaya dzemaintenensi nekuti izvozvo vanhu havasi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo, ende zviri kubva zvakonzera mhirizhonga yakanyanya. Tiri kuona zvakare mhirizhonga yakanyanya kuvanasikana, vana vadiki vari kubatwa zvibharo. Vanhu vakawanda mumashelters edu vana vasikana, vamwe ma11 years ma12 years vanenge vabatwa chibharo, vamwe vati vane pamuviri, vamwe vati vane utachiwana. Saka isu tiri kuona kuti kuwanda kweurombo kuri kuwanzawo zvakare mhirizhonga mumaruva medu.
Avanga vari mutungamiri wesangano reMusasa Project Amai Neti Musanu vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Ichipinda nzara mugwenge yadibaya nyota makumbo tayauru takananga kena tichibva ichipinda nzara mugwenge yadibaya nyota makumbo tayauru.
Nako kambo faro kubva kuna Osaya Chipanga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhi akasukuwere voudzwa nematare edzimhosva kuti havabvumidzwi nemitemo yenyika kugovera nzvimbo dzekuvakira dzimba kuvatsigiri vebato rezano PF izvo vanga vari kuita.
Chirongwa chinosimudzira zvigadzirwa zvemakambani nevanhukadzi chinoparurwa munyika.
Varimi vagarura guyo sembwa kumashanaland west vakamirira zvekurimisa zvakavimbiswa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.